gadziriro dzamapato omuAmerica maDemocrats namaRepublicans dzinenge dzazokora muto zvino zvokuti tiri kuona isu kuti matauriro acho anenge achinja anenge kuna vaTrump vakunyanya kushora chaizvo mai Harris pamwe chete nokuti vari kutaura zvavari kuronga kuzoita kana vachinge vahwina sokugadziridza dambudziko remaimmigrants yavanhu vari muAmerica vasina mapepa omo nyaya dzoufumi hwenyika
mabata chikwata chavaTrump cheRepublican Party ko kwaamai Harris wouku kuDemocratic Party zvakamira sei
amai Harris uku vanenge vava kubatsirwa navahombe kunyaya dzezvepolitics vanozikamwa vatinoti isu pachirungu anonzi maheavy hitters vakaita sana former president Bill Clinton, former president Obama nomudzimai wavo amai Michelle Obama varenge vachikambe navo sezvinoratidza kuti taakunosvika kwamvura yacheka makumbo zvino
zvose izvozvi zvochireva kuti kudini munyaya yesarudzo
kana paina magurovhosi arenge abviswa zvino taakusvika panguva yokuti vaya vasati vavhota nokuti vamwe vakatovhota vachisvika pakuzoziva nokumira nesarudzo dzavanenge vasarudza kuti uyu ndiye watinenge tichida nokuti kuna vamwe vasati vanatsokuona kuti vachavhoterani vari kumirira kunatsokuona kuti ava vari kukwikwidza ava vanhu vakaita sei vanozovabatsira chinyi pamwe chete nokubetsera chinyi kunyika yeAmerica saka ndinoona kuti zvasvika kwabvura yacheka makumbo kwatava kuenda uku meseji dzacho dzati korei kudarika zvadzaisiita nzendo dzacho marare acho ari kuwanda zvekare achibatsirwa navanhu vakasiyana siyana.